Hai, muZimbabwe lockdown yezvino haisisina chainobetsera. Yava nemadiminishing returns. Pano svika nguva pama interventions ese. Intervention painotanga kusabatsira chinhu, kusawedzera any value. Zvino mainfections atakuwana nevanhu vari kushayika nenyaya yeCOVID-19 ava patingati pabaseline chaipo, zvichagara zvakadai kwenguva yakareba. Lockdown yangova inconvenience inokanganisa economy, inokanganisa mufaro wevanhu, yangova nzira yokucontrola vanhu nemutemo zviri unnecessary. Pari zvino ndofunga lockdown ngaichibviswa kusvikira tapinda mune rimwe dambudziko. Hurumende zvino ngaiconcentrate panyaya yokuvaccinate vanhu kudzivirira wave yechina ichauya iyo. Ndopaunofanira kunge vachisa mari nepfungwa dzavo, tombobvisa pfungwa palockdown.
Pane chiri kuratidza here kuti tiri mugwara rakanaka mukurwisana necoronavirus?
Gwara rakanaka rinobva kuna yemusiki, asi tiri kuona kuti vanhu vari kufa nevanhu vari kubatwa nechirwere vadzikira zvikuru. Saka tofanira kungopa kutenda kuna yemusiki. Ngatiregei kuzvirova matundundu tichiti pane zvatinogona. Aiwa, tiri kuona nyika dzimwe dzine mari yakawanda, dzine unyanzvi hwakawanda, dzichiri kugomera pasi pechirwere checovid-19. Saka ngatipei kutenda, totora mukana iwo uno watapiwa naMwari, watine malow levels einfection nemortality, toushandisa zvakanaka kuita rebuild economy yedu, kuyananisa vanhu nokuvaka even political arena yedu, kugadzirisa zvinhu, toita maby elections edu anofanira kuitiwa. Ndiyo nguva yacho inoi, panze pokuramba takawanda kuseri kwei kwemalockdown ava unnecessary yezvino.
Dr. Madzorera, Zimbabwe iri kubaya here nhomba vanhu vakakwana pazuva?
Nezuro kwakabayiwa vanhu vanoda kusvika 5,800 nhomba yekutanga. Iyi ndiyo yatinoti pittance. It's nothing compared kumatargets atinawo kana tichida kuti tibaye vanhu vanosvika 10 million by the end of the year. Kuti tisvike figa iyoyo tofanira kunge tichibaya vanhu 70,000 first dose pazuva. Handisi kuverenga nesecond dose, ndinongoverenga first dose chete 70,000. Saka muri kuona kuti kubaya 5,800 hakutamba nenguva. At this rate yekubaya first dose 5,800 vanhu pazuva, zvichatitorera makore anoraudzira makore matatu kuti tibaye the 7 million people vasara vanoda kubayiwa first dose. Saka ndoti hurumende ngaisimudzire, unless vanoda kupedza vaccination program iyi kunana 2024-2025 ngavakwinye hembe, vasunge mabhurugwa chaivo chaizvo, tione kuti tapinda mundima zvakakwana.
Chii chinofanirwa kuitwa nehurumende pamusoro penyaya iyi, Dr. Madzorera? Uye chii chingaitwa nehurumende chaisiri kuita kuti zvinhu zvifambe nekukurumidza?
Zvinofanirwa kuitwa nehurumende kuti igadzirise nyaya zviri pachena. Asi hurumende inongogara ichitiza nyaya. Chokutanga, mahealth workers anofanira kunge achifara nokufarira kuita basa ravari kuita. Ngavapiwe maincentives akakwana wekuti vaite basa rakaoma kudai ravari kuita here. Remuneration yavo nemama conditions of service ngaagadziriswe. Chechipiri, messaging yehurumende, ngatingoregai nguo dzavanhu mazuva ese kuti kwazofa vanhu 20, kwabatwa vanhu 100 nechirwere. Imessaging yakanaka hayo, tinoifarira kuti tingoziva kuti zvii zviri kuitika, asi haina chainobetsera. Toda messaging inobetsera kuti vanhu vanzwe kudenhewa mwoyo yavo kuti vaende kunobayiwa nhomba. Pachine vaccine hesitancy yakanyanyisa kuwanda muZimbabwe yezvino. Ngavatiudze kuti pavanhu vakabayiwa nhomba vangani vari kubatwa nechirwere, chiri kuvabata zviri serious zvakadini, pane advantage here yokubayiwa nhomba. Ndozvoda kuziva vanhu. Vanhu vada kuziva zvakare kuti izvo pavanhu vakabayiwa nhomba vangani vakarwara nazvo. Pane mafigures atakanzwa musi wapfuura uyo. Asi handifungi kuti mafigures iwayo ari comprehensive, anokavha zvinhu zvese. Hatisi kuziva useriousness wezvirwere zviri kubata vanhu. Hurumende haisi kunatsa kutiudza nenyaya dzekuti kana pane vafa, vafa zvakadini, sei vachikonkluda kuti havana kurayiwa nenhomba and so forth. Tiri kuda zvinhu zvinoitwa nemaindependent experts as well, kwete kuti tingoti hurumende ndiyo iri kubaya vanhu nhomba, ndiyo inoita mainvestigations, ndiyo inoita mapostmortem, ndiyo inoripota. Aiwa. Nokuti confidence yevanhu nehurumende yacho zvinotoripa an old time law already. Hurumende ngaiintroduce mamobile clinics. Ngavaratidze serious wavo nokuisa mari muhealthcare. kuisa mamobile clinics, kuisa zozo kusikira wajipa motokari vanhu vePollard vasina chavari kutomboita. Iyo pasina mamobile clinics anofamba achibaya vanhu nomba, ngavagadziridze unhu wavo ipapapo. Nyaya yetransparency yakakosha zvikuru. Vanhu vachine hesitancy nokuti vanhu vanofunga kuti zvehurumende iri kuita zvenhomba izvi kuti vangowana pokubira mari chete. Ngavave transparent. Nhomba idzi tiri kudziwana sei? Tiri kubhadhara marii? Tisu kavaridzive mari yacho, tisu mataxpayer acho. Tiri kumbobhadhara marii pedosi yenhomba? Dziri kubva kupi? Tenda dzavo dzakafamba sei? Saka vakaita izvozvo, vaccine hesitancy inoti dzikire pasi mbishani. Zvakawanda zvofanira kuitwa nehurumende, but vangoita zvishoma. Zvandataura izvozvo, muchaona vanhu vachiuya kuzobayiwa nhomba vakawanda.